ni akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 28 Gumiguru 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dzekuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inotara mitemo inoonesera avo inofungidzira kuti vanozvidza nyika. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vazivisa musi uchatanga kuzarurwa mabhodha eZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vachingove mazana maviri ane makumi mana nevaviri 242. Nezuro vanhu gumi nevaviri 12 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Pavanhu ava gumi nemumwe 11 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe, zvichinzi mumwe chete akadzoka kubva kuZambia. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mashanu nevaviri 52 vafa nechirwere ichi, kwozouyavo Manicaland ine vanhu makumi maviri nevatatu 23 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana matatu ane gumi nevashanu 8315. Vapora munyika vachiita zviuru zvinomwe zvine mazana masere nevana 7804. Remakurukota rakapasisa kuvandudzwa kwechikamu chemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act, izvo zvinenge zvave kuita kuti ive mhosva kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvishande nenyika dzekunze dzinonzi nehurumende imhandu. Mutemo uyu uchaitawo kuti ive mhosva kuvanhu vanenge varatidzira panguva dzakanangana nemisangano mikuru kana kushanyirwa kwenyika nevekunze. Nyaya dzekuti munhu anoti atochwa kana kupambwa asi pasina umbowo dzinonzi dzinenge dzava kuitawo kuti munhu asungwe nokutongwa. Zvinonzi mutemo uripo iye zvino hauite kuti munhu asungwe nemhosva yokushoropodza nyika yake achishanda nenyika dzekunze. Izvo zvakaziviswa nechipiri manheru negurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa mushure memusangano wedare ramakurukota. Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga avo vanopomerwavo nevamwe vanhu veZANUPF nehurumende mhosva yokukurudzira zvirango vanoshora zvaitwa nedare ramakurukota izvi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ameno ari kukurudzira nekupfuurira makurukota ekuZimbabwe zvisizvo, nekuti kutsvaga mitemo yekuomesera zvizvarwa zveZimbabwe hakusiko kumuunza budiriro kunyika yeZimbabwe. Uyezve hatisi chokwadi kuti pari zvino kune nyika dzinganzi inyika dzemhandu kuZimbabwe pasi rose, nekuti Zimbabwe ive mizinda yevamiririri vekudyidzira neAmerica kuWashington DC nekuNew York. Zvakarewo America ine mizinda muZimbabwe muHarare, chimwe chetezvo neBritain neEuropean Union. Mutemo uyu hauna maturo, unofanira kurambwa nekuraswa, nekuti uri kutsvaga kumbunyikidza nekudzvinyirira nekubata vanhu mumomo kuti vasasununguka kutaura nzira dzavo kushoropodza nyaya dzekunzero pakakodzera. Zvese izvi hakuna nyika pasi rino inorambisa vanhu kuti vataure nhonda dzavo kana vaine
tirikuona kuti mutemo iwoyu urikunzwa uwandudzwa uyu unenge wakuita kuti inenge yave mhosva kune vanenge vachitaura kuti vatochwa asi vasina humbo kana kuti vapambwa vasina humbo zvizva mungataurawo
mutemo uyu urikuyedza kuvhiringidza nekutsipika kodzero dzevanhu vanoshunguruzwa kuti vataure nekuti dambudziko harisi rekuti munhu ataura kuti ashungurudzwa kana kuti atochwa chiripo ndechekuti mapurisa anofanira kuti aite basa nebasa
imi vamavhinga muri mumwe wevanhu vanonyanyotaurwa nevanenge vachitsigira hurumende panyaya yezvirango vanoti vamavhinga muri mumwe wevanhu vakaenda kuamerica kunokumbira kuti zimbabwe iiswe pazvirango mutemo uyu unokusiyaiwo papi
zvemutemo wavari kutaura ndezvemugotsi masuro hatina chatinotya semaguta ekodzero uyezve ini pachangu ndimire pano ndakataura kuti nyaya yekodzero vanhu vanotyora kodzero ndo vanofanira kuti vanamwe chaizvo chaizvo nemasanksheni pachavo tinodzokorora izvozvo uyezve ticharamba tichipamhazve kuti vese vanouraya vanoshungurudza vanorepa vachifoti zvinopira zvakadaro kwete mhosva hairovi vanofanira kuti varohwe neshavu inemunhu yemasanksheni asi masanksheni aya haasi kunyika ari kuvanhu ari pana dungamuwa vakazvipiririra ivo pachavo izvozvo tinozvitsigira pari
vana vezimbabwe vanokwanisa here kuzopikisa mutemo iwoyu kumatare edzimhosva
kwazvo kwazvo ikodzero yevana vese vezimbabwe kuti varambera chose mitemo yekudzvanjirira neudzvanjiriri vaedze kuonesa vamunangagwa nehurumende yavo kuti varasira gwara nekuti vakatanga vachitaura kuti isuemanhu nezira yawe asi iko zvino yavapinduja
gweta rinogwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vari parunhare kuLondon kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7 mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vazivisa kuti zimbabwe ichazarura mabhodha ayo musi wa1 zvita mabhodha aya ave kusvitsa mwedzi mipfumbamwe avharwa serimwe rematanho akatorwa nehurumende mukurwisa kupararira kwecoronavhairas vachinyora patwitter pavo vamunangagwa vatenda vese vakateedzera mirayiro yavo vachiti izvi zvakabatsira kuchengetedza upenyu hwevanhu vazhinji asi mutungamiri wesangano revanotenga nokutengesa kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vadennis juru vashora zvataurwa navamunangagwa vachiti mabhodha ange asingafanirwi kunge akavharwa vajuru vati zvipangamazano zvavamunangagwa hazvisi kuvaudza chokwadi nekuti ndizvo zvine marori anotakura zvinhu zvinopinda nekubuda munyika vajuru vari kukurudzira vamunangagwa kuti vavhure mabhodha izvozvi kwete muna zvita tatadza kubata munyori mubazi rezvokubudiswa kwemashoko vanik mangwana kuti tinzwe divi ravo
isusu seInternational Cross Border Traders Association tinoti hapana chatinofunga kunze kwekutozvishora bhozi hatingati isusu sevanhu vekuzimbabwe tisi tiri kutambura taakuzama kuda kutoomesa tichiomesa zvinhu tichiomeserana kunzewo zvita itofanira kunge tiri tinokumbira nyika dzakatenderedza dzakaita sesouth africa botswana zambia dzakagarika dziri kuita kupfakanyika nevarugare tarisinawo kuti nyika idzidzo tinofanira kunge tichiita tichikumbira kuti tihurirewo mabhodha isezvo tiri isu vekukumbira tiri isu vekupambara tiri isu vekupema tiri isu vekugara takatakura tswanda tichikumbira zvino tochitoti isu aiwa hativhure mabhodha edu zvinhu zviri kushungurudza munhu wese kuti chokwadi chokwadi hurumende yedu yapindwa nei kuti kana iri hurumende yevanhu inofanirwa kunge ichitivhurira mabhodha tiwane kutakura tswanda dzedu tiende tinokumbira kunyika dzakatitenderedza asi izvo zvinoshamisa pani izvozvo zvinogumburisa chaizvo kuti tinowanika tichiudzwa kunze muna December 1 December ndo pachavhurirwa vanhu kuvhura kwacho kuchivhurirwa vanhu vane dzimotokari zvoreva kuti bhodha riri kuvhurirwa vakapfuma chete vanofamba nemotokari dzavo hakuna munhu ari kubvumirwa anofamba nemabhazi mabhazi anenge asingabvumirwe kutakura vanhu Saka zvino zvinoshungurudza chaizvo kuti Zimbabwe yave vapfumi here kana kuti ndeye vanhu vese vanofanira kuzvigadzirisa kuti bhodha ringe richivhurirwa munhu wese iwo musi wa 1 December wacho kana kuti usati wasvika.
Asika vajuru semusingatendari nazvo ivo vachiti vanoitira izvi kuchengetedza utano noupenyu hwevanhu.
Vahwande, tinoshamisika kuti utano huti huri kuchengetedzwa sekuti nyika yakaita seSouth Africa inyika inove ine huwandu hwevanhu vakabatwa necorona kudarika nyika dzese muAfrica. Vanofanira kusevha kurarama kwevanhu nekuda nedumbu rinoda kuseva zvekare. Hatirambe tongoti tiri kuseva ko nhamba tikudzora nhamba ishoma chaizvo dziri kundwa tichienzanisa nenyika dzakaita seSouth Africa dzakavhura mabhodha. Ikonomi inoda kuti ivhurwe. Zvatiri kutongoona isusu sei naNational Cross Border Trade Association zvavari kutyira ndezvekuti aiwa vanotenga nekutengesa vakapinda kuti vatanga kutenga nekutengesa mari yavo yenyika yeZimbabwe inotanga kudonha simba sekuti vanenge vava kutenga mari dzinesimba mumisika mitema. Saka ndo zvatinofungidzira ndo zviri kuitika panapa, handione paine chekuita neutano hwevanhu. Uye zvekare tinoona kuti vakuru vakuru vehurumende vari kutumira marori akawanda mumipesina umu achizadza zvinhu achienda. Zvino ndovo vachona vari kuti kana kukavhuriwa vanotenga nekutengesa vachizara mumabhazi zvoreva kuti mabhizimusi avo achafamba.
Nde munotii kuna vamunangagwa pamusoro penyaya iyi?
Tinoti kuna vamunangagwa kana vasiri ivo aiwa ngavasazorwa mapenguru yavasina kudya. Ngavatetonge nyika sekutonga kwavanotaa kwanahunge vachiita kwete zvekuudzirwa nevanhu vari kutabasa rekutumira marori vachinotenga nekutengesa. Ngavaite kuti macross border traders apinde mumabhazi ariende anotenga nekutengesa kunze kwenyika zvavaisiita, kwete kuti vanhu vanonzi vasapinde nemabhazi. Vari kureva kuti mabhazi omira here kumhiri kwemabhodha mamwe achitakura uko. Hazvineke sense, ngazvichinjwe. Uye zvakare musi wa 1 December kure chaizvo tirikuda kuti vati vanhu vanotenga nekutengesa vaende kunyika dzinoita Black Friday, vaende vanohodha paBlack Friday panee pakachipa zvinhu ndomukana wavo wokuti vagone kurarama pakisimusi. Saka tinoti ngavavhure mabhodha Black Friday isati yasvika vanhu mabhazi atakure vanhu. Ndokurudziro yatinopa kuna vamunangagwaisi.
Mutungamiri weInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika dzinoti kuitwa kwesarudzo kuTanzania, Guinea, America nedzimwe nyika zvave kusiya Zimbabwe iri pamhene, sezvo zviri kubuda pachena kuti kana pakatevedzerwa mukurudziro dzesangano reWorld Health Organization hapana kutyira kupararira kwechirwere cheCovid-19 kunoitika. Sangano rinoona nezvesarudzo munyika rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network rinoti kufa kwemakanzura uye nhengo dzedare reparamende pamwe nekudzingwa mudare iri nemakanzuru kwevamwe muZANU-PF neMDC Alliance kunoreva kuti nyika inofanira kuita sarudzo kuti vanhu vawane vanovamiririra. Sachigare weZesni vaAndrew Makoni vanoti kutsika madziro kuri kuramba kuchiitwa nehurumende kuti sarudzo dzisaitwe kodzosera nyika mumashure munyaya dzeutongo hwejekerere. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga uye gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vakati sarudzo dzimbomira kuitwa kwenguva isina kutarwa nekutyira kupararira kwechirwere ichi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vamakoni.
Hongu takanzwa gurukota rezvemutemo richitaura mudare reparamende kuti maelections angachaitwa emabyelections musi wa 5 December 2020 acharamba akasendekwa parutivi. Vachiti izvi zviri kukonzerwa neCovid-19 yakadai kutekeshera nyika dzose, uyezve pamusana pekuti pane order yainzi lockdown iri kudzi inofanira kuzopera nandira wegore rinouya.
Pane chakaipa here pane zviri kutaurwa nehurumende?
Isu hatione zvikonzero zvakapiwa nehurumende zviri zvikonzero zvine musoro. Chekutanga, ivo Minister of Justice ava vari kutaura vari mudare reparamende inovaimba yokuti vari kutaura vari mukati ino nzvimbo zvakare yokuti munenge mune vakawanda vokuparlamendi vanenge vachima MP vanenge vachiita basa ravo. Saka chokutanga tiri kuona kuti parlamendi yacho iri kushanda. Tochiendawo kunze tiri kuona kuti mapato ezvematongerwo enyika ari kuita marali. Vamwe vari kuita maprimary elections, hapana chavari kumira kuita, uyezve hurumende hapana chairi kuita nezvazvo vachiona izvozvo zvichiitika. Takatarisa tiri kuona kuti ruzhinji rweZimbabwe rwakadzoka kumabasa, makambani mazhinji ari kushanda, vanhu vari kuenda kumadzibasa kwavo. Totarisawo zvakare tikapinda mumasupamaketi, vanhu vari kumira mumitsara mumakiu imomo vachitenga zvinhu. Takaendawo kumabhazi, vanhu vari kumira mumitsara iyoyo vachipinda mumabhazi vachienda kudzimba nokumabasa.
Izvi zvinorevei semaonerenyu?
Maonero edu ndeyokuti hapana chinokwanisa kumisa sarudzo. Kana ndichikwanisa kuenda kusupamaketi kunozvitengera chokudya ndichimira mukiu, ndinogona kuendawo muraini rekuvhota ndichiisa vhoti yangu.
Saka poitwa sei kugadzirisa dambudziko iri? Vanhu vangavhote sei?
Chinongodiwa chete kungoti titevedze zvinotaurwa nevezveutano kuti tinofanira kunge tichichengetedza mamiriro atinenge takaita social distance inotaurwa. Tinofanira kunge zvakare tichipfeka zvipfeko kumeso kwedu, mamask, uyezve tinofanira kuramba chakashambidzika.
Sachigaro veZesni vaAndrew Makoni vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Zimlife.com rinoti vaimbove mutungamiri weZimba muzvare Henrietta Rushwaya vanotarisirwa mudare mangwanani anhasi apo chikumbiro chavo chekupiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso chichanzwikwa. Muzvare Rushwaya vakasungwa nemusi wemuvhuro vachiedza kubuda muZimbabwe nemakilogiramu matanhatu egoridhe vasina magwaro. Kuroniko rinoti muBulawayo chirwere cheCovid-19 chakanyanya munzvimbo dzinogara vanhu dziri kumadokere eGuta. Kunyange hazvo pakatikati peguta iri pari ipo pari kubatwa vanhu vazhinji nechirwere ichi. Newsday rinoti sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum pamwe chete nemumwe akambogara mujeri vaenda kumatare edzimhosva vachiti vanoda kuti bazi rezvemari ribudise mari yekuti papa kwemamwe majeri, vachiti mabatirwo ari kuitwa vasungwa mumajeri haana hunhu. Yade nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vadiko vasangara veStudio 7, vateereri veStudio 7, ini ndiri mubvunzo wangu wandoda kubvunzawo kune vanhu vezanawo ana Munangagwa nekabhineti yacho kuti pavakapinda 2017 pachitaro vakanga vasingazvii here kuti kune masanctions anonetsa muZimbabwe. Iwo masanctions avo vangochema inga pamugabe wangu ngasitombonyanyechema zvavari kuita izvi, asi vamugabe ndo vakanga vaisirwa masanctions achona yavo. Amunangagwa vari vhaisi ngavarege kuti nyaudza nemasanctions. Iwo ndo sanction hombe nezvezanu PF nevakabhineti yavo ngavarege kuti nyaudza nemasanctions.
Makadini vashamarari veStudio 7 vatanonoka wande. Blessing Zulu vajonga kandimiri. Makadini zvenyu, hamunoti panhau dzakanaka. Tinotenda nokuti panhau dzechokwadi. Murambe makadini. Ndinoteerera manhamba evanhu vari kubatiwa nechigwere checoronavirus muZimbabwe ungati ari kuramba achiwedzera. Asi ndinodzokera shure ndichiva nomubvunzo kuna Opa Muchinguri. Ndibvunzirewo vanhu veStudio 7, Opa Muchinguri, chitanga chigwere ichi? Akati chigwere ichi ishamu yapiwa kunyika dzokunze dzakapa masanction kuZimbabwe. Ishamu, zvino zvachava muZimbabwe. Zimbabwe shamu iyi yava kushanda sei? Yava kurova vone veZimbabwe here?
ndibvunzireiwo kuna Opa Muchinguri Kashiri ndiye wakataura mashoko iwawo kuti ishamu coronavirus saka shamu iyi yava kudini nhaye vaopa tipindureiwo Opa Muchinguri please
ini chandinetsa hechino vana vezimbabwe wava munangagwa munyama here zuro ndizuro vanga vana nguwani nhasi uno vana uyu Ruata futi atanga futi ari kunoba 6 kg the gold vedwe nyika yakagariwa dzichitumirwa kuchina nhaye tinoenda kupi imwe wakomana nevasikana vezano pf mayuth ndirikuda kuti ndikuudzei chokwadi regai zvinhu zvenyu izvi chembere dziri kukushandisai tarisai muone vanga vari kuna mugabe vakatorwa muprize youth iko zvino pachabva munangagwa muchatorebwa futi youth idzo chembere dzadzitorerani taurai chokwadi murege zvamuri kuita izvi tibatane upenyu hwevanhu huende mberi mbavha dzidzingwe noti kuti mbavha inopuwa responsibility hapana zvaunenge waita unoburaisa vanhu nenhamo datende hangu
Makadiko pa Studio 7 apo ini ndine mvunzo miri muri Zimbabwe. Zimbabwe ne ine America nyika dzakasiyana miri. Tongoti baba epa next door ne mai epa next door na baba epa next door. Saka baba epa next door vakati ini handisida kukumbidza bhara rangu handidi kudya newe iwewe zvinokurwadza papi. Kwaza mimi yangu tandizoda kuti iwe chite pinde madiri chese saka iwe chichi chakurwadza kana vati handizoda ndidikupa ndinokupa kurasa dzarangu wewe ungachemera kuti aiwa no baba pane zvova fana kuti ndipo bedzi dzarangu siyana na uite uite ugadzire newe utsvage kumo
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Chikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. America isata sarudzo dzemutungamiri wenyika zvondo rinouya musi wa 3 mbudzi. Nhasi tinoenderera mberi nekutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica pamusoro pesarudzo idzi. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reFiladelphia mudunhu rePennsylvania Vanik Madava vanoti zvinoyevedza kuona kufara kuri kuitwa nevanhu pamusoro pesarudzo iyi. VaMadava vanoti kutsvaka rutsigiro kuri kuitwa murunyararo pasina zvokurwisana vachiti vakamirirawo zuva rekuti sarudzo dzitorwe senhemberero muZimbabwe.
Ta medu reFiladelphia nekudriva uchiita mabasa ndiri kuona makampeini akasimba chaizvo ndinoona kunyanya muguta reFiladelphia handisati ndamboona makampeini akanyanya zvakadaro uye kurudziro yakadaro fanika iriko gore rino saka ndinovimba kuti basa racho riri kufamba zvakasimba chaizvo rekukurudzira vanhu kuti vaende vese kundovhota.
Ko ivo vanhu vari kuratidza kufara here, vari kuratidza chido here chokuti dienda vaenda kunovhota gore rino?
Vanhu vakawanda vandinotaura navo vanhu vanenge vari kutarisira zvakanyanya kuti vaende kundovhota nekuti vanenge vari kupiwa dzidziso nekuti kuvhota kwavo ndiko kuti vakwanise kuchinja zvunhu zvavanoda zviitike saka vanhu vanenge vari kurealiza simba ravo kuti riri pakuvhota.
Munoona sokuti vari kuteerera here mashoko ari kutaurwa navava vari kukwikwidza?
Ndino chaizvo vanhu vakapangura kune vari kupidza vachindwa zvavanotaura vakaita madebate vanhu vanga vari kuterera ende vanga vachida madebate acho vakanyanya kuti vakwanise kutsvaga kuti vomira nediviripi asi ndinovimba sekuti vanhu vava nedecision yezvinezvi izvozvo ndinozviona zvakanyanya munharaunda dzedu nevanhu vanotaura navo kuti maearly ballot mapostal ballot ari kuitwa aya vanhu vakawanda vatotumidzira zvinoratidza kuti vanhu vatomirira zvakanyanya kuti vange vachivhota nekunzwa nekudisaida kwavaita kuti maelections aya dai aitika nezuro chaiye
vanhu vanozvibatawo here pane zvekumborwisana rwisana here zviri kuitika
munharaunda medu handisati ndaona mhirizhonga inobva ipapo vanhu vakanyarara chaizvo asi ndinoona sekuti munhu paanenge ari ndopane kurwisana kwokuti ini ndichamira papi handioni mhirizhonga iri kuratidzika anyway kwakanyararwa zvakanyanya asi vanhu vari mubishi rekuti vange vachivhota
ari kunyanya kutsigirwa navanhu muphiladelphia menyu umu ndopi pavaviri ava
kuona kwangu munharaunda yephiladelphia area ndinoona vajoe biden vachitsigirwa nevanhu vakawanda chaizvo ndinodaro kuburitsira nekufamba kumisha yakasiyana siyana misha ine mapoka kutaura malevels kana kuti maclasi ndinoona maclasi akawanda enharaunda yangu maclasi ari pakati nepakati ari pamusoro zvakanyanya ese anoonekwa nevanhu kuti maclasi ndinoona kuti vari kutaura nezvavabiden ende zvandinonyanya kuona nezvazvo ndezvekuti kune vanhu vanga vari kupato risiri ravabiden kutaura republican party vane tarisiro yekuvhotera vajoe biden vasiri mubato ravo saka izvozvo zvinondiratidza munharaunda kuti as much as guta redu is a battleground asi vanhu vakawanda vanenge vari kudisaida kuti vajoe biden vanenge mutungamiriri anokwanisa kufambisa basa ravanotarisira kuti ringe richiitwa renyika yavo
ko inini vamadamati mambo novhotawo here
ini ndichaenda kundovhota in person next week
chizvarwa chezimbabwe vanogara muguta rephiladelphia mudunhu repennsylvania vanik mada vari parunhare kuphiladelphia nestudio 7 mazwi kambo kanobva kuna Leonard Jakata sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi hurumende inotara mitemo inoomesera avo inofungidzira kuti vanozvidza nyika mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vazivisa musi uchatanga kuzvarurwa mabhodha ezimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka